World AIDS Day is vatinorangarira vakabata chirwere cheHIV AIDS pasi rese. And nguva yekuti ticelebrate my efforts which have been done to try to contain the disease and to take care of those vakaitwa infected neHIV AIDS. And kuZimbabwe tinoziva kune vakawanda vari pamaARV, and we know how COVID-19 has disrupted my services, which they normally get. So those are some of the challenges as we celebrate the day.
Zuva ranhasi iri reWorld AIDS Day, charinobatsira chii? Chii charinounza muupenyu hwavanhu vese?
Charinobatsira ndechekuti tinorangarira kuti HIV AIDS chirwere chiripo, in terms of just awareness. Saka nhasi tiri kuti vanhu vari tabarira mhanya vari kufamba up and down muZimbabwe nemune dzimwe nyika, but kuziva kuti kune chirwere chinonzi HIV AIDS right now, we may tend to forget nenyaya yeCOVID-19 because ndo iri kutaurwa a lot, but we still have to be wary of those regular medical conditions like HIV AIDS is something that we have had to live with, but with proper management vanhu vari kukwanisa kurarama upenyu huri normal. But it's something you cannot ignore, nokuti kwaita COVID-19. If anything, we need to be thinking how to make sure we protect those vane HIV AIDS, especially tisatava nevaccine yeCOVID-19.
Mataura kuti chirwere cheCOVID-19 chakambopindira mukurapiwa kwevavo avo vanorarama neHIV. Munorevei kana muchidaro?
Kana ndichidaro vahwande ndezvekuti patanga COVID apa mamajors aitwa like malockdown aya, restriction yetravel ya disrupt kuti vanhu vakwanise kunowana mapiritsi nechikafu, education yanga ichiitwa mumacommunities, zvese izvozvozvo zvakaitwa disrupted, and also masupply chain kunofamba nemishonga kwainogadzirwa nokuti irambe ichiuya munyika dzakasiyana siyana, zvese izvozvozvo zvakakanganiswa nenyaya yeCOVID-19. Saka panokwanisa kunge pane vakati wandei vane chirwere cheHIV AIDS vakatadza kuwana mishonga yavaifanira kunge vachiwana panguva yatataura iyi vakabata pamuka COVID-19.
Mataura zvakare pamusoro pesupply chain kana kuti kuwanikwa kwemushonga uyu wema ARV. Chinokonzera izvi chii? Nokuti chirwere ichi chava nemakore chiripo, mishonga ichiita sekuti iri kuwanikwa. Isvo kuona kwenyu mimi, chinokonzera kuti mushonga uyu ushaike kuZimbabwe chingava chii?
Chinenge chichikonzeresa vahwande inyaya yekuti kufamba pange kuri kunetsa. Maairlines nozata akamisa travel, hurumende dzika restrict travel. So that means vanhu vanofanira kufamba nemishonga nekufambisa mishonga, zvese izvozvozvo zvaitwa affected. Then kwainogadzirwa kwacho mishonga, vamwe vanga vasingakwanisi kuenda kumabasa, and mamwe mafactories they have had to shut down. So ndo mamwe machallenges anga achiwanikwa ekuti maARV aya kuti ave readily accessible kumavanhu ane HIV AIDS throughout the world including Zimbabwe.
Dr. Ranga, kana tikatarisa kumira kwakaita zvinhu maererano neCOVID-19, pane chatingatya here kuti chirwere ichi chingakonzera kukanganwikwa kweavo vane HIV AIDS?
Mr. Wande, COVID-19 yatounza machallenges akawanda kumanaja kwatinoita vanhu vane HIV AIDS. Pamusana pekuti number one, vanotova nemaexisting medical conditions kana not comorbid conditions, and HIV AIDS is one of them inoita kuti vave more vulnerable to COVID-19, and they are the ones very likely kusafa zvakanyanya kudarika mamwe maconditions kana vamwe vanhuwo in general. But manje COVID-19, that's not the only challenge. The next challenge is obviously kuti tirambe tiine that mechanism yanga iripo kuti vanhu vawane mishonga kumakliniki kana kumaofisi kwemachiremba and so forth. nenyaya COVID-19 restrictions zviri kulimita that easy movement yevanhu nema services and it's really weird at the local level in Zimbabwe, but it's also happening just across the world. People have to rethink how we provide service to HIV AIDS.